kutangando da kuti uripeto kana patsiyori izvozvo zvakanaka nekuti ndozvatinotarisira uye ndozvirimbumbiro remutemo wenyika. Zvino asi chinorwadza ndechekuti hazvitevedzerwi. Zvinhu zvedu zvinongotaurwa seizvozvo kuti human rights commission inoti hadii chakati chakati nechakati patizotoinzwa. Ivo havasi kutaura kuti kana munhu achikora izvozvo kunzi rupii, nekuti oredi tatesha Bishop Mashaya munyika vaive kumberengwa vakabuda ichiti chanetsa ngaaurawe nemhuri yake nevana vake. Haizi nyaya inoda kuinvestigatwa because on video everything is clear. But what do they do? Hapana chainzwa. Saka dambudziko nderekuti zvimwe zvezvinhu izvi zvinongotaurwa asi hapana anozoita follow through kuti kana munhu achikora anoendwa sei.
Ndinotenda vangarirume vamuponda. Hanzi neZimbabwe Human Rights Commission vezvematongerwo enyika siyanai nekukurudzira mhirizhonga. Tanzwa dzataurwawo navangarirume munoti
zviripo ndezvekuti hongu mutemo ndozvaunotaura and isusu mapato tinofanira tichizviteedzerawo izvozvo siyene politics. Saka kazhinji zvinozokonzera kunge zvinonzi pane vari kuzvipromota nekuti ndozviri vatopa ivo purezidendi wedu wezanupf wamaikaka ndozvavari kutaura kuti wamati zvinozi apeaceful election tezanupf mamiriro atakaura ndekuti isusu mabasa ari kuitwa napurezidendi ndo achabatsira kuti zanupf iwine next election kwete kuti munhu achingora kuti ari waaiwa izvi zvekuzoti pane vanhu vanodaidzira violent ndive zanupf yete munhu iyeye haasi mastrike ezanupf munhu atazvimirira munhu ataurazvo zvinozokutivitaizakuti makuriuaarao hatisi kutarisira kuti chii chekuti ndingati vanupf inopindira panyaya idzodzaidzozi zvakadaro nekuti vanupf aa ari ekuvata ari machena vangari vhume navachami tibatara zvingavabatsira kuti nyika ivake kuti munodaidza mafashen kuzvaita spanshon ari kutangarisa zvimwe zvenyika.
Ndinokutenda vamuponda. Vangari vhume pindurai tinzwe. Ndanzwa muchida kutobvarira vamuponda vachitaura, pindai tinzwe.
Chekutanga vakandemiri ndechekuti munoona vamuponda ava ndo atypical zanupf person wekuti vakuramba nhasi kuti Bishop Mashaya nyika haazi munhu wezanupf ende yeti miting ari kubuda iri pachena ari kuadresa miting yezanupf kumberengwa akapfeke regali yezanupf ende zvaari kutaura izvo behalf of zanupf then voramba kuti haazi mastructure uko ari kutaura kuti ndiri ndine chinzvimbo changu ndechakati chakati ende uri apedza kuti hamutisungi nekuti ndiri zanupf iko zvino akasungwa mapurisa anongotenderera pamusasa pamunondo.
Ndikubatsirei muromo, ringava dambudziko rezanupf here kana kuti idambudziko remapurisa?
Idambudziko rezanupf nekuti zanupf ndo inokondirore mapurisa, zanupf ndo inokondirore zeki, zanupf ndo inokondirore masabhuku inovarambisa kuti vashandisane nevamwe. Dambudziko rezanupf ndeyekuti yakaita kesta mainstitutions anofanira kuti ari independent. Iko zvino ini semutungamiri webato rechiwaso muzimbabwe ndiri kutira kuite mamiting nzvimbo dzakasiyana inzwiro muri kuona riri kupera nokuti hamudzima people engagement but kazhinji kacho tongachitodzingirwa nemapurisa kunzi kusaita ukanyore tsamba yekuti ndoda kuti ndiite miting yakati yakati vanokurambisa ende tinayo evidence iyoyo and indi zanupf hainyoreri zvese izvozvo saka zanupf yacreata asituation whereby vaclosa kana kuti vazvivhara democratic space.
Vamuponda, mune shanduko here yamuri kuona kubva patanga kutaurwa nyaya idzodzi?
Shanduko iripo yekuti isusu chatirikuonaka ndechekuti kana munhu asina kuita homework yake anotsvaga vanhu kublema unoona izvozvo MDC CCC these mapolitical parties aachina vanhu vekuti hapana zvavakachiita to the people andikona like masiti kazo vakafuvaaanoita vanhu here vekurishira vakati zvaandekudao saka because havana basa ravakaita for the people there's nothing to say to the electorate vanotaira kublema zanupf futi as I have already said and which we all know the president is been working very hard zvichiipachira kuti muranga achishanda kuti tikada kuenda kumaitaland kuoita kureso plant yekugadzira gasi nekuti zimbabwe sekusufficient panyaya dzegasi rezvecovid iri toenda kumarodzi kubungushano
asi vamuponda vamuponda vakuponda ndokubatei muromo ipapo imi muri kutaura nyaya dzebudiriro. Budiriro iri kuitwa nehurumende hainei nemhirizhonga iri kutaurwa nezimbabwe human rights commission.
Human rights haina kunanga zanupf kuti zanupf ndo yadai. Vane mandate yavo yekuencourage a peaceful environment and we encourage that and we welcome that